Mumashoko kuvatore venhau kuburikidza nedande mutande retwitter sachigaro wezimsek muzvinafundo edzimwenje vati uwandu hwevana vakanyora bvunzo hwakadzika nezvikamu gumi nechimwe chete kubva muzana. Bazi rinoona nezvedzidzo iri rinoti kusabudirira mubvunzo kwevamwe vana kwakakonzerwa nekusadzidza zvakanaka gore rapera sezvo vanhu vaikurudzirwa kugara mudzimba zvikoro zvikavharwa pachityirwa kupararira kwechirwere checovid-19. Izvi zvinotsigirwa nemutauriri webazi rezvedzidzo vatsaungana ndoro.
Munoona kudzika kwaita pasireti yedu uku kunongoratidza kuti ndo zvimwe zvinotarisirwa kana tiri muneutachiwana hwecovid-19. Izvi zvinoratidza kuti covid-19 yakatotikanganisa zvikuru mukoro medu.
Vandoro vanoti bazi ravo rakaisa urongwa hwekuti vana vawedzere nguva yekudzidza gore rino senzira yekuti vapedze zvidzidzo zvose vasati vanyora bvunzo dzavo kupera kwegore rino.
Anonzi market up strategy dzatakaisa munzvimbo kuti tikwane kunge tichiita kuti pasireti yedu ikwirire.
Panyaya yekuderera kweuwandu hwevana vari kunyora bvunzo sezvabuda mugwaro rezimsek, vandoro vanoti vakaisa vashandi vebazi ravo mumatunhu madiki kuti vataure nevana vasiri kuenda kuchikoro vachivakurudzira kuti vaenderere mberi nedzidzo. Asi mumwe mubereki vabheka muchigiya vanoti hurumende haifanirwe kuhwanda nemunwe vachiti inofanirwa kupa zvikoro zvikwanisiro kuti vadzidzi nevadzidzisi vazvidzivirire kubva kuchirwere checovid-19.
Havadi kana kusabisa kana kupawo mitsigiro kuchikoro so that vana varambe vachiita vachienda kuchikoro, because chikoro isusu vabereki hatikwanisi kuramba tine shuviro yekuti tinobhadhara fees, tinotenga zvikwanisiro.
Mumwe murayiridzi wemuchinhoi varosteni Mutapa vanoti havashamiswe nekusabudirira kwebvunzo kwevana sezvo vana vasina kuwana nguva yakakwana yekudzidza nekuda kwechirwere checovid-19, uye vadzidzisi vanga vari mukuramwa mabasa nekuda kwemari shoma yavanotambira.
Chekutanga ndechekuti vana havana kuwana nguva yakakwana yekuti vabikwe vagova vakagadzirira kuti vazonyora bvunzo dzavakanyora kutanga gore rapera kumwedzikazopera kutanga kwegore rino iri.
Vakuru vezvikoro vanoziviswa kuti vanogona kutora zvakabuda mubvunzo kumahofisi ezimsek mumatunhu avo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.